Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikumi 28, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Face masks ngadziwanikwe dzakavhara mhino, muromo nechirebvu. Ngaisangowa face mask yekuvhara muromo sekuti tiumboona vamwe achiita kuti vanosiya mhuno iri pachena.
Vanhu vokurudzirwa kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere cheCOVID-19. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa votaura nezvemamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi.
Mari yese iri munyika inofanira kuzikanwa Reserve Bank, but kana kambani isiri bhanga yakukwanisa kuzviita zvakureva kuti panenge pane mari dzakutenderera isi dzinokonzeresa munyika. Saka mhosva iyoyi ingori mhosva isati yabudikwa kudare kuti imhosva zvishuwa here kwakaipara here kana kuti kufungidzirwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda votaura nezvekumbomiswa kwekuita mamwe mabasa kwemakambani enhare mbozha anoita zvemari. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 567 vabatwa nechirwere checoronavirus munyika. Izvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu vatanhatu vakadzoka kubva kuSouth Africa. Vanhu vafa vachiri vatanhatu, asi uwandu hwevanhu hwapora hwakwirawo kusvika pazana nemakumi mana nevaviri kana kuti 142. Vanhu vavhenekwa utachiona uhwu munyika yose vadarika zviuru makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 66,000. Kukwira kweuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuri kuuya apo vashandi vakawanda muzvipatara kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachiti vave kutambiriswa mutero wembwa sezvo dhora remuZimbabwe riri kuramba richishaya simba. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira. Asi mukuzeya nyaya yechirwere cheCOVID-19 iyi nekuramwa mabasa kwevashandi, tabata munyori mukuru musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara.
Nyaya yePPE zvinova zvikwanisiro zvakanangana nekudzivirira vashandi ichingori nyaya ichiri kunetsana nhasi. Kuti zvimwe zvipatara hazvo zviri kumboedza kuzama kuti pange paine chekushandisa zvakafanana neparenyatwa iri kumboedza, asi zviri kungowanikwa zvichakangooma tiri nekuti hazvisi kuwanikwa zvichizowanikwa zvichinyatsa kukwana. Asi nzvimbo dzakanyanya kusuwisa kune kumaprovincial hospital nekumadistrict hospital kwekuti vashandi veko havatorina kana chavainacho, kungoshanda sezvavaingoita mazuva ese. Ngati idzodzo ndo nzvimbo dzakanyanya kuomerwa idzodzo.
Tiri kuona vana chiremba naana mukoti vachiramwa mabasa panguva ino, havasi kuisawo here upenyu hwevanhu munjodzi kuchirwere icho charura pasi rose checoronavirus ichi?
Dambudziko reCOVID-19 ririko, asi vana chiremba naana mukoti ava vanodawo kudya kudzimba dzavo, vanoda mari yetransport yekufamba kuenda kubasa kwacho. Saka vanofanira kubhadharwa mari inokwanisa kutenga, mari inokwanisa kuvashandira kuti zvinhu zvikwanise kufamba zvakanaka.
Mungapawo kurudziro ipi chaizvo kumhomho yeZimbabwe kuti isatapurirwe icho chirwere checoronavirus?
Tiri kukurudzira kuti vanhu varambe vachishandisa maface mask avakanzi vashandise kana vachienda munzvimbo dzavanenge vachisangana muruzhinji. Face mask idzi ngadziwanikwe dzakavhara mhino, muromo nechirebvu. Ngaisangowa face mask yekuvhara muromo sekuti tiumboona vamwe achiita kuti vanosiya mhuno iri pachena. Tinokurudzira zvekare kuti vanhu vange vachigeza maoko avo nekushandisa iwaya anonzi masanitizer aya kuitira kuti utachiona wose huwanikwa huchiurayiwa pasawanikwe hunopinda. uye tinokuudza futi kuti kune vanhu vari kujamba maborder vachidzoka munyika muno kana vanhu vaine vavanoziva kuti uyu munhu akajamba border uyu ndatambonyarai kuita kuti nyaya iyo izivikanwe nekuti kuti munhu iye anga achibatwa achidzorerwa kuquarantine kuitira kuti tikwanise kuchengetedzeka kuti chirwere ichi chisapararira.
Ko ndeipo kurudzira yamuri kupawo kune vamwe vatorimo imo mumaquarantine center macho.
Kumaquarantine center uku tongokurudzira zvekare kuti vanhu vanenge vari mumaquarantine imomo ngavaobserve zvacho zvinodikanwa izvozvo, inonzi social distancing iyoyi yekuita kuti vanga vachiva kuti pange paine chinhambo ichi chinenge chichipfuura 1 meter pakati pemumwe nemumwe kuita kuti tinge tichidzivirira kupararira kwechirwere checovid-19.
Munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association Dr Aaron Musara vari parunare muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 371,000 vabatwa nechirwere checovid-19 muAfrica uye vashaya vadarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mana nemakumi masere nemana kana kuti 9,484. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nemasvere kana kuti 178,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 pasi rose wadarika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 499,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mashanu kana kuti 5 million. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kuoma kuri kuita upenyu munyika kuri kukonzerwa nekutadza kutonga kuri kuitwa nehurumende yeZANU-PF. VaChamisa vanoti kuti nyaya yeupfumi hwenyika igadzirisike, hurumende yeZimbabwe inofanirwa kutambira zvido zvevanhu zvinobuda musarudzo sezvakaitwa kuMalawi. VaChamisa vanoti havatambire pfungwa yekuti munyika muve nehurumende yemubatanidzwa weMDC neZANU-PF sezvakamboitika muna 2009, asi vanoti kuti zvinhu zvigadziriswe munyika panofanira kuumbwa transitional authority inofanirwa kufanobata matomu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi mavhiki maviri apfuura vakaudza vatori venhau kuti ZANU-PF ichaenderera mberi ichitonga pasina zvekushanda nevamwe. Nhasi Ray Choto weStudio 7 ari kuenderera mberi achiita hurukuro navaChamisa.
Isu tiri pachena takagara tataura kubva pakatanga gore rino kuti chinangwa chegore rino chinangwa chedu chakanangana nezvinhu zvishanu. Tatingataura kuti mabig fights. Nyaya yokutanga yatakataura takati nyika ino kuti igadziriswe inoda kudzorerwa muutungamiriri hwevanhu, a people's government. Vanhu zvavakavhotera muna 2018 vadzokere ikoko tivaremekedze. Zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo. Saka ndochokutanga tiite restoration yelegitimacy zvakavhotisirwa navanhu. Chechipiri, takatofanira kugadzirisa mararamiro anoita vanhu, malivelihoods. Izvi zvinogadziriswa tagadzirisa nyaya yekushaya kwechikafu. Ike zvino vanhu vari kunonga sosve nemuromo. Vanhu vane matambudziko akawanda. Kuti matambudziko iwayo apere, tinoda kuti tinge tichiongorora kuti tingaita sei kuti tinge tichifambisa upenyu hwevanhu. Vanhu vanga vachifamba zvakanaka. Kunyanya-nyanya nyaya yekushaya chikafu. Kunyanya-nyanya munotiziva kuti 8.2 million people havana chikafu mumaruwa, hamuna chikafu, vanhu vada chikafu chavanopuwa. Takatotaura kune dzimwe nyika kuti hunzai chikafu, chengawose mananga hapana risina mhodzi. Hatina basa nokuti munhu ndewebato ripi, munhu ngaapuwe chikafu. Muri kuona uori huri kuitika munyika muno hunoda kugadziriswa uori ihwohwo. Uori hwasvika pakaoma pekuti ivo vakuru chaivo chaivo veuori vari kuonekwa ndo vari muhurumende. Mukaona kuba kuri kuitwa mari iri kudyiwa semushonga usina kana chipimo. zvinoda kuzvigadziriswa kunyanya nyanya mabiri wakaitwa zvinhu zveCovid zvinoratidza kuti nyika yaparara zvoda kugadziriswa izvo
vamwe vari kuti pasvika nyika apa pakuchida kuti Zimbabwe idzokere pane zvakaitika muna 2008 apo MDC yakabvuma kuita mushandira pamwe neZANU PF imi munoona senzira yakanaka here
isu hatidi kupedza nguva nezvakawanda ndotsaka makaona tichitaura kuti tinoziva kuti kushata kwezvimwe kunaka kwezvimwe ndosaka muchiona vanga vachishanda nesu vanoshanda nesu vari kungozvitsaura igungwa kariri kurasa marara igungwa kariri kusvipa tsvina imi munozviziva kuti hazvibatsiri kutinge tichipedza nguva tichiita kutungana kwembudzi kupikisana nekuti anofanira kutungamira ndiani kuti zvigadziriswe zvese hapadi kungozi tadzokera kumubatanidzwa nokuti kune kuri kubatana kumeso takati kunodikwa transitional mechanism kana kuti chimwe chikamu chinombofanira kubata simba munyika ndozvatakataura tichiudza SADC zvatakaudza vana vaRamaphosa vana vaMasisi vatungamiriri vese vana vanyusi vekunana Mozambique takati kunoda kugadziriswa nyaya yemuZimbabwe iri kuonekwa senyaya yeSADC iri kuonekwa senyaya yeAfrican Union mutibatsire ono isu tichizvibatsira onai zvakaitika paMalawi vakafambisa zvinhu zvakanaka kuti sarudzo zvakaitwa dzikaremekedzwa mauto nemacourts materialism mhosva akaremekedza zvido zvevanhu izvozvo ndozvatoda kuonawo zvichiitwa muZimbabwe asi kuti zviitike panodikwa zvatakataura paya kuti tidzokere kugutsa ruzhinji tidzokere kunyaya yekutungamirira kunobva muvanhu tidzokere kumasimba evanhu tidzokere kuvhoti yevanhu tidzokere kuzvido zvevanhu tidzokere kurusununguko rwevanhu izvi zvinoitika sei tinoita inonzi return to legitimacy and democracy takaita document rinonzi reload isi hatidi kunorapa mhopo tisina kurapa chikonzero tikarapa ronda hatina kurapa chirwere chirwere chinofanira kuwanikwa mutsinga muropa chirwere chiri munyika igovernance utungamiriri hwakaora leadership yaikutadza tikagadzira ipapo zvofa vamwe vanoti economy asi isusu tinoti igovernance
mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura naRachel weStudio 7 vari parunare muHarare hatina kukwanisa kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba asi vachitaura kumarinda eHeroes Acre nemusi wechitatu pakuvigwa kwegamba renyika vaStanley Ngela vamunangagwa vakati upfumi hwenyika huri kuvhiringidzwa nevamwe vari kuita zveuori vakayambira kuti izvi zvave kusvika kumagumo
on the evident economic malpractices that are present in various forms my government will never shy away from implementing policies and measures.
Pane vamwe vari kuita zvisiri pamutemo panyaya dzeupfumi asi hazvikanganise hurumende kudzika mitemo inobatsira vashandi tinoziva kuti pakati pedu pane makava akapfeka nguo dzehwai
there are wolves in sheep's clothing the end is coming
aya mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura vari kuHeroes Acre atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekubudiswa kwemashoko vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona, rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata. Danho reReserve Bank of Zimbabwe rekumbovhara zvimwe zviri kuitwa nemakambani enharembozha munyaya dzekufambiswa kwemari kana kuti mobile banking uye kumisa musika wekutengeserana kana kuti stock exchange rakonzera mutauro wakanyanya munyika. Banga iri riri kupomera mamwe makambani aya mhosva yekupa kuti dhora remunyika rishaye simba nekutenga nekutengesa mari pamukoto asi makambani aya anoti ari kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya EcoCash yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiudza vanhu kuti RBZ yamisa zvekutumira mari zhinji pakati pemakambani nevanhu vamwe vanoti hurumende iri kuda kupuma uroyi vanhu vasina mhaka nekutadza kwayo kutungamira nekugadzirisa upfumi asi nhengo yeZANU PF vari nyanzvi munyadzo zvemabhanga vaGilbert Muponda vanoti zvimwe zviri kuitwa neRBZ zvichabatsira nyika
mosho yekutanga yandayatoona ipaninya yacho yabakunotsana company EcoCash inofanira kunge ine yatinoti trust account yekuti mari dzese dzinotendera dziri muEcoCash dziyadziya dzinofanira kunge dzine mari chayo chayo yakagara somewhere kubank nekuti iyi haonenge kushandisa yemubvuri wemari yatingangoti inenge dummy money, the real money will be sitting at the bank. But eko kechino ukama ni steward bank. Saka you assume Maria yaga gara ku steward bank. Saka semenza ni sotuti ku eko kechi ma balance is kune 1 billion. That means ku steward bank kuna funa kune trust account inenge ni 1 billion yoyo. Yaka tongo gara. Imu yache ichi tendera kuri ku mobile money uku. Saka hurumende yukutu watu aiwa. Pa Maria nufana kiri ku trust account ye eko kechi. Kugunzi kuna funa kune mari. Tutu semenza ni sotuti 1 billion. Asi warukutu watu ku mobile money kwa chukune Maria kutendera yaka darika 1 billion. Chirugu watu eko kishi ya kungo kirete ingwe maari ya hiru ngo tendereza. Ichi mariyo chino shansu wano tenga maari pa musika mtema wa black market. Reserve bank ya sunya zori mariyo yuru kupamba sinu uta. Mariyo siri mnye kani fangu yisika na reserve bank. Batikana kambani yisiri banga ya ukwansa kushuita. Chagru watu pana kifani maari za kutendereza. Isitino konzeresa mnye. Saka mosha yoyi ingori mosha. Isati ya budi kwa kudare uti imosha shushu ya reku wakai para ya rikana watukufungi zirwa. Pa chirungu yoyi ya katofane ya tinoti kite flying. Yekuti mari nenge chiko tenderezwa ichitonge yakawanda asi mari sinonya tsoto wani chakaibira mari iyi ndechekuti kana kurunzi eko cash irukireta mari yayo mari yo nobva yatenga mari chayo chayo ma US dollar munyika obva abuditswa yatinoti externalization
asi pane humbo here kana kuti hurumende irungo kwira zvayo pamusoro pechuru ichirova bembera
eko cash yo yakambodaidzwa kudare redzimoswa ichinzi ma agents enyu taarambidza ngaasashande ma agents accounts akati 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 asi eko cash yakamhanya kudare redzimoswa ikana kudon defend vakomana ava asi dare redzimoswa rina kutambira rakati aiwa eko cash haisi nyaya yenyu musapindire miye ma agents acho azvimiriri ega saka ipapo munozvaimba pachishona tinoti ukarova chidhoma muridzo wacho anobuda
Asika takaona bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko riro riri kutanga kuburitsa nyaya iyi vakawanda vachiti zvinhu zvinofanira kuitwa nereserve bank of Zimbabwe kose muhurumende makungoita wadawata zvabhiza repakamba
maitikira azviri kuita anofanira kuti ati JK nekuti mabudiro akaita statement yakabudiswa namangwana statement yaisafanira kunge yakabva kuhurumende yaifanira kunge yakabva kureserve bank financial intelligence unit ndiyo inonzi regulator authority ye eco cash izvi zvinenge zvakanaka pakuti zvinopa confidence kuti mutemo uri kutedzwa nemazvo nekudaro reserve yazobudisa statement yabva kuna mangozva kuti ma accounts anonzi ma merchant accounts nima bulk paying accounts aya ma accounts anoshandisa mari yakawanda zvikuru kudarika 5 kana kuti mungwa anomubva kana million pazuva anzi ambomire kushanda kwakushanda ma accounts ma individual accounts yaya tongoshandisawo isusu veruzhinji yekutenga nekutengesa zvinhu izvozvi ndiona zvakakosha Nekuti zvanga zvatova marumwe zuru zvanga zvava kuaffecta nyika yese kupanisha vanhu vese just because of a few people who are abusing the system.
Nhengo yezanu PF vari nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munhu mumwe chete akaurayiwa vamwe vana vakakuvara pachitoro cheWalmart kuKentucky muAmerica mushure mekupfurwa nemumwe murume ane makore 30 nerimwe ekuberekwa. Murume uyu akabva apfurwawo ndokufa nemapurisa. Mapurisa anoti murume uyu uyo asati aburiswa zita rake sezvo hama dzake dzisati dzaziviswa akatanga arovera motokari yake pamudhuri wechitoro ichi ndokuzopfuura vanhu ava. Anofungidzirwa kuti akamboshanda pachitoro ichi. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndinokamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinopakurirai svondo rega rega ini ndini Mike Hove nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yekutekeshera kuri kuitsa chirwere checoronavirus pari zvino pane vanhu 567 vabatwa nechirwere checoronavirus 142 vapora pane vanhu 6 vashaya kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika huendere mberi uchikwira muchirongwa chine hurukuro nenyanzvi munyaya dzeutano muzvare chido dziva chikwadi zvare dzivatwari ndino mukamuchira muchirongwa chedu tiudzewo maonerenyu pamusoro pezvekukwira kuri kuita nhamba dzevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika
ndinotenda nenguva yawandipa kuti tikurukure muzuva ranhasi chokwadi nhamba dzevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus muzimbabwe iri kukwira zvinhu zvataitarisira patakatanga kunzwa nezvecoronavirus mudzimwe nyika uyezve zvinotiratidza kuti hatifanire kurivara panguva ino kukwira kwemanhamba kunotiratidza kuti tinofanira kuramba tichiita zvese zvatinokwanisa kuita kuti tidzivirire kutapurirana kwechirwere icho
Muzvare dzevatyari chirwere checoronavirus chave kutekeshera munyika iyo yatinoti nechirungu community spreading senyanzvi inoongorora nyaya dzeutano muri kuzvitambira sei
sevanhu vanoona nezveutano tiri kuona kuti basa redu richiripo huru kana takatarisana necoronavirus community spread inotitaridza kuti hatifanire kurivara tinofanira kuramba tichiita zvose zvatinokwanisa kudzivirirana kutapurirana kwechirwere ichi veutano vanofanira kuramba vachiyeuchidza nekudzidzisa vanhu nezvecoronavirus nekuti community spread yatiri kuona izvezvi inogona kukonzera kuti chirwere ichi chitekeshere munyika zvakanyanya kusvika vanhu vazhinji vafa kana kuti varwere vawanda kusvika pakuremedza zvipatara zvedu izvi zvinhu zvakakosha zvatinofanira kurangarira vanobatwa kuti vanayo coronavirus kana kuti vanofungidzira kuti vanayo vanofanira kugara mudzimba kure nevamwe vanhu kuti vasapomere chirwere ichi uyezve vanhu vanogara neabatwa necoronavirus kana kuti vakambosangana neabatwa nayo vanofanirwawo kuongororwa nekugara kure nevamwe vanhu kuti vasatapurire chirwere ichi
tinonzwa dzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzeutano dzichikurudzira hurumende kuti itange chirongwa chekuongorora munhu wese kwete vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus chete uyezve vari kuti hurumende ngaisaongorora vanhu vari mumaquarantine centers chete asi tasvika panguva iyo patave kufanirwa kutanga chirongwa checommunity testing tipewo maundering pamusoro pezvekurudziro dzavedzi
community testing hachisi chinhu chakaipa nyika dzese dzinokurudzirwa neWorld Health Organization kuti dziongorore vanhu muruzhinji izvi zvine pakawanda pazvinobatsira mukudzivirira kutekeshera kwecoronavirus sezvavataura community spread inoreva kuti zvinenge zvakakosha kuti titange kuongorora mucommunity imomo nekuti panenge pane mukana yekuti vamwe vemucommunity vakatobatirawo coronavirus tikaongorora vanhu vazhinji zvinotibatsira kuti tiwane kudzivirira kupomerana kwechirwere muruzhinji uyezve tinenge tave nekuziva kuzere nemamiriro ecoronavirus munyika
kune vazhinji munyika vari kutya nekuti vari kuona manhamba achienda mberi achikwira uyezve kune vamwe vasiri kunyatsonzwisisa zviri kuitika munyika nekuti ivo vari kumhanyisana nemamwewo matambudziko anosanganisira kushayikwa kwechikafu nezvimwewo saka havasi kunyatsoona chirwere checoronavirus sedambudziko guru ndachikumbirawo kuti mukandire vanhu ava mazwi ekurudziro
kudzivirira chirwere checoronavirus chinhu chatinofanira kukoshesa nekunzwisisa tinoziva kuti tinogona kunge tichararama nechirwere ichi kwemakore akawanda anotevera saka kuti vanhu vemuzimbabwe vasafe vakawanda nacho hatifaniri kurivara hongu tine matambudziko amwe akawanda asi mukufamba medu mukurarama nekutsvaga mari yekuti tiwane chekudya hatifaniri kuita zvinotipinza mune amwe matambudziko ekurwara tese tinofanira kunzwisisa nekuita zvinhu zvakakosha mukudzivirira coronavirus izvi zvinosanganisa iyo inonzi social distancing kugeza maoko nesipo pose patinokwanisa nekupfeka maface masks
aiwa takunzwai zvakanaka ndinotenda muzvare chido dziva chikwari nekutora nguva kuti vapinde muchirongwa chedu mure zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa the connection muineni mike hove 89 PM mure zimbabwe pano panhefenyuro yestudio 7 chinobhururuka chinomhara mure zimbabwe tosangana nemusechipiri anokuoneka ine mufaro ndinowenyu mike hove bye bye
tinotenda zvikuru mike iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
jesu simba rangu
vatereri ndinokutambirai mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero ini ndini tanonoka wande kubatana kwevatendi kunorevei ndine idi kuti mufunde trust kane nungo ve Christ Life Embassy vari kumbizo kukwekwe uko vachatibatsira kuti tinzwisise kuti kubatana kunorevei chaizvo.
Tinotenda vahwande nekupinda muchirongwa kwandaita. Kana tichitaura pamusoro pekubatana, tiri kutaura pamusoro pekuyanana, kushandira pamwe, kunzwana. Sezvo Bhaibheri richiti zvakanaka sei kana hama dzigara pamwe chete. Chinhu chose Mwari chaakaita akachiita achitsigirwa aine kuyanana naMwari Baba, ari Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene.
Sei masarudza musoro wenyaya pamusoro pekubatana?
Tikatarisa tinoona kuti Mwari vari muhutatu, Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene. So Mwari kazhinji unofadzwa kana vanhu vachinge vakabatana. Chinhu chaparadzanisa penyu nemufaro nemamarriage evanhu kushaya batana. Wengi wedu siya Satani Diabolosi, nzira yaanoshandisa kuti aparadze zvizhinji muupenyu hwevanhu, anounza nyonganiso kusabatana. Saka Mwari unofadzwa pakati pedu kana tikagara semhuri, sekereke, senyika, sepasi rese tikava nekubatana. Nokuti kubatana isimba. Shoko raMwari rinoti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete.
Tingati pane kubatana here kuyavatendi kana makereke akawanda kudai?
Kuwanda kwemakereke kazhinji kazhinji zvimwe zviri kukonzerwa nekusabatana vanhu, kukonana, kutadza kuirirana. Zvimwe zvokonzerwa zvekare nokuda kwekuti Mwari anenge achitaura achimutsa vamwe nokuda kwekuti evhangeri iparidzwe kusvika kumarudzi ose. Asi zvataakuona mazuva ano kazhinji zvizhinji zviri kubarwa nokuda kwekukonana, kusavirirana, kuengana, kuzvidzana nezvakadaro. So ndozvatiri kuti zvinoda kuti ngatibatanise makereke, ngatibatanise mhuri, ngatibatanise nyika, ngatibatanei sepasi rese. Tikabatana zvinoreva simba.
Mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri pamusoro pekubatana?
Tinoda kuti ndikurudzire dzimba, mafamilies, ndikurudzire nyika, ndikurudzire makereke kuti chinhu chikuru chatinofanira kuva nacho kunamata kuyanana, batana. Muwengi wemunhu, muwengi wenyika, nemuwengi wekereke, nemuwengi wemhuri mumwe chete, Satani nemadhimoni ake. Saka tikanzwisisa tikaziva izvi, Mwari unotiitira zvakanaka. Saka ndichikurudzira nyikawo yeZimbabwe nekuzara kwayo kuti zvizhinji zvinoda kuti tiri vanhu vamwe chete. Ngatibatanei, ngativei pamwe chete, ngativei vanhu vamwe chete. Ruengo runokonzera kuti tione kukundikana kumwe, asi zvikonzerwa nevakaipa. So ndinokurudzira nyika, ndinokurudzira vatendi, ndinokurudzira mhuri kuti batiranai, shandirai pamwe chete. Ndichapa munamato pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Baba, ndinokutendai nekuti muri Ishe uye naMwari pakati pedu. Makasarudza Zimbabwe mukaida, mukatipa vanhu venyu, mukatipa varanda venyu, mukatipa Mwari vekudenga, vamiririri venyika. Tinonyengeterera nyika kuti Mwari tive vamwe, tibatane. Bvisai kuengana, bvisai kuzvidzana, bvisai kushorana, bvisai kurevana, bvisai Mwari kutukana pakati pedu. Tishandisei Mwari kuwaka nyika nezita reIshe wedu Jesu Kristu. Mweya Mutsvene, tatenda Ishe wedu, takuremekedzai muzita reIshe wedu Jesu Kristu weNazareta. Amen.
Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mashoko nemuteuro zvatapiwa namufundisi Trust Kaninungo veChrist Life Embassy vari kumbizo kukwekwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro kusvika zvondo rinouya.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vokurudzirwa kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.